Kwasara mazuva mashoma shoma kuti tisvike muzuva ra 25 zvita rinocherechedzwa Kisimusi, iro rakatangwa mugore ra336 munguva yamambo wechiRoma ainzi Emperor Constantine, akava mambo wekutanga wechikristu pasi rino. Ibesanwa mumaguta, mumigwagwa nekumatunhu agere veruzhinji negadziriro dzezuva iri. Mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanupf vatafadzwa mugwadi, vanoti bato ravo rinokurudzira mhuri yese yezimbabwe kuti ive nezororo rekisimusi rakanaka, asi vanhu vasakanganwa kuti gore rinouya vagadzirire kunonyoresa nekuzopinda musarudzo.
Mhuri yezimbabwe, tinokuchingamidzai kumativi mana enyika navose vari kunze kwenyika vangadai vari kutibata uyezve vasina kukwanisa kuuya kunge vachisangana pamwe chete nehama dzavo muholiday yedu yakakura yokuzo varwa kumwanakomana wamwari Jesu Kristu panguva yeChristmas. Musangano weZANU-PF unokushuvirai kuva neholiday yakanaka kwazvo. Tinokushuvirai kuti mufambe zvakanaka mumigwagwa, kunyangwe mhamba ikakubatai, asi tinokumbira kuti mufambe zvakanaka musvike mamwe apenyu. Jehovha wehondo akufambisei neruoko rwake rune simba, asi ndinokukurudzirai zvekare takamirira musangano weZANU-PF kuti musakanganwa kuti gore rinouya kune nhimbe iriko. Tinosangana kunovhota. Naizvozvo ngatiinde tinonyoresa kuvhota. Vasati vanyoresa kuvhota vangava vari musangano, tinokurudzirai kuti munorejista kuvhota. Vamunangagwa vanokushuvirai zororo rakanaka. Musangano weZANU-PF unokushuvirai zororo rakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato guru rinopikisa reCCC muzvarefa dzai mahere vanga vati vachatipa mashoko avo eKisimusi, asi vanga vasati vaita izvi pataenda pamhepo. Asi vanotungamira rinowo bato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vaCharles Muchineripi Mutama, vanoti bato ravo rinoshuvirawo veruzhinji, Kisimusi yakanaka uye vanhu vagare nerunyararo chero vachipokana pamaonero nepamafungiro.
Ndoda kukwazisa zvizvarwa zvose zveZimbabwe zviri mhiri kumakungwa neizvo zviri munyika yedu, vose vari mumapato akasiyana-siyana. Ndinokuchingamidzai ndichiti muve neChristmas yakanaka negore dzva rakanaka. Mumigwagwa tifambe takachengetedzwa naMwari, tigofara zvine mwero, asi mugore dzva ra2023 tive nerunyararo mukuyarana munyaya dzezvematongerwo enyika nekushandira nyika yedu takabatana sevana veZimbabwe.
Vataura vakamirira vanotengesa pamisika vachitungamira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VESET vaSamuel Wadzai, vakurudzira vanotengesa nevane mabhinda uko kuti vatore mukana uyu kuti vazorore vatange gore rinouya vaine simba idzva.
Chikurudziro chedu ndichocho chokuti matambudziko tinoziva aripo akawanda, basi mukana wokuendera nehama neshamwari wokuzorora. Saka takamukurudzira mamembers medu kwese kwavari nyika yose kuti ine zororo rakanaka munzira umu, ngatifambe zvakanaka tamhanya nedzimota tichikitirwa soda panouya gore rinotanga kushanda kuti tishandira mhuri dzedu chena.
Vanotungamirira sangano remubatanidzwa wevarimi reIntegrated Commercial Farmers Union amai maiwepi GT, vanoti vanoshuvira varimi nemhuri yose yeZimbabwe zororo rakanaka.
Muzororo rino ndinoti kuvarimi navose vanhu vari kufamba, chengetedzai upenyu hwenyu nehwevamwe nekusama hanya kana kunwa vachityaira. Ivai nezororo rakakomborerwa, tisangane mugore rinotevera nyama nemweya zviri pamwe.
Vaimbove murayiridzi kwemakore akawanda vave pamudyandigere Mbuya Mawire vanoti Kisimusi yanhasi yasiyana zvikuru neyakare.
Kisimusi inguva yatinorangarira kuzvarwa kwomuponesi tichidya nekunwa sezvataita makare, kuti taenda imba neimba tichidya kwaurawa ng'ombe, kwaurawa mbudzi, zvingwa zvichiiswa murusero, vanomwa doro tichinamata tichidya. Kirisimasi yaiye zvino yasiyana, isafarirwa nevashoma nokuti mari yanga isingabatiki vanosevenza vashoma. Izvo zvinhu zvaidhura, vamwe vakanga vaunganidza zvishoma kudzimabvuma kwemagetsi kuti vaita 21 hours kana zuva rose, kwakaoresa nyama dzaida kudyiwa paKrisimasi. Zvisinei, tinongofara nekunamata kuti Krisimasi yasvika.
Vachipendera mufundisi mukuru wekereke yeGrace Ablaze Ministries International vanorwirawo kodzero dzevanhu Bishop Anselio Magaya, vati zuva reKisimusi zuva rakakosha kukosha zvikuru muupenyu hwevakristu pasi rese chero zvadzo vazhinji vasingarinzwisisi.
Tiri kurangarira yatinoti muchirungu incarnation, kukuva kwamwari pakati pevanhu kupfurikidza nekudini nokuzvarwa kwaKristu Jesu. Tinoipemberera nekutenda Mwari nokuda kwechipo chatakapiwa chaKristu Jesu. Christmas haisi nguva yekumwa wawa nokuita upombwe. So Mwari vekudenga vatiitire zvakanaka patiri kupemberera kuzvarwa kwaKristu Jesu kuti zvivi zvedu zvizoregererwa nokufa kwavo.
Mapurisa anoyambira vose vari kufamba kuti vafambe zvakanaka mumigwagwa. Veutano vachikurudzira vanotora zvinodhaka kuti vatore zvine mwero. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.